Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo kukadzi 23/2020 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takakwanisa kutumira mashamanisi edu nechishanu chapfuura. Mushure mekunge takuzivisa veministry in terms of Section 5 yeState Liabilities Act kuti tiri kuda kuti tikusuwei.
Mutevedzeri wasachigaro veMDC vaJob Sikala vokwira kumatare edzimhosva vachida kuripwa negurukota rezvemukati menyika mukuru wemapurisa pamwe nemupurisa akavasunga pamhosva yavari kupomerwa yekuda kubvisa vaEmerson Mnangagwa pachigaro. Mutevedzeri wemunyori mukuru weUnited Nations Amai Amina Mohammed vanopinda munyika kumusangano wechitanhatu wekubudirira muAfrica weAfrican Regional Forum on Sustainable Development. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wasachigaro webato reMDC vaJob Sikala vanoti vakakwanisa kusvitsa masamanisi kudarire pamusoro ekuti varipwe mari inosvika mamirioni matatu yamadhora ekuAmerica nebazi rezvemukati menyika mushure mokusungwa kwavo gore rapera vachipomerwa mhosva yokuda kubisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachigaro. Vasikala avo vakazowanikwa nedare repamusoro kumasvingo vasina mhosva vanoti vakwirira kumatare gurukota rezvemukati menyika vakazembe. Mukuru wemapurisa Commissioner General Gordon Matanga pamwe nemupurisa vanoti akavashungurudza zvikuru pavaive muusungwa Superintendent Daniel Joseph vedivi reLaw and Order muHarare. Vasikala vakatanga danho rekukwira kumatare iri gore rapera munanya mavhuvhu vachikwirira mapurisa pamwe navaKane Matema vaive gurukota rezvemukati menyika panguva iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuvatatu ava kana vatambira masamanisi aya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navasikala pamusoro penyaya iyi.
Takakwanisa kutumira mashamanisi edu nechishanu chapfuura mushure mekunge tazivisa veministry in terms Section 5 yeState Liabilities Act kuti tiri kuda kuti tikusuwei. Iyo Section 5 yeState Liabilities Act inoti iyo tinofanira kuti tizivise hurumende kana tichida kusuwa bazi rehurumende kwemazuva anokwana kuita iyo siti kubhezi tichivazivisa. Saka tizivise itanga takava pakugara mushure mokushungurudzwa kwandakaitwa kuposwa kwandakaitwa pavakanga vachindivhara kumesu apo pavakandijengesa pachidhinya kuendesa kubhikita apo vakavharira magweta angu kuti andione uye nokundirwadziwa kwavakandiita munzira yekubva pano kusvika kubhikita. Zvakare tiri kuvasuwa makosti ese atakarasikirwa nawo nguva yatakanga tichiendeswa kugaro redzimhosva apo ndanga ndakasungirwa mhosva yemanyepo. Saka chiripo ndechokuti gweta rangu vaJeremiah Bhambu ndo vari kutore nyaya iyi kuti tiendese kumatare edzimhosva. Saka nomusi wechishanu vakaishwa masamoni kuendesa kuavo vese vatakazivisa kuti tava kuvasuwa. Saka takapa sherif of the High Court mapepa edu nechishanu kuti aende kunosevha avo vatiri kusuwa.
Saka munotarisira kuwana mhinduro kubva kwavari here kana kuti makungomirira kunzwa kumatare?
izvi taakubva kakuti ivo vachapindura kuti kudini asi nyaya iyi takagadzira zvikurusa zviri pamusorosoro kuti dai yange yambosvika kumatare ezimhosva tanatsokupepeta umhondi nokubvinya kwehurumende iyi zvichikuda pachena kupikidza nedare rezimhosva.
Ndevapi vamwe vamakakwirirawo dare kunze kwegurukota rezvemukati menyika?
Mukuru wamapurisa vamatanga Daniel Joseph, uyo akanga achitungamirira kumbunyikidzwa kwandakanga ndichiitwa panguva yandakasungwa muna July gore rapera, ndiye murume akandiitira utsinye hunosvisa husati hwamboonekwa pasi rino. Aindibata semhuka, achindirambidza kana kurasa vhura chaiko munzira kana kuita chero chimwe chinhu.
Zvii zvamunotarisira kuwana kubva mumatanho amatora aya vasikar?
Kuwana donhodzo rokupodzwa maronda okushungurudzwa, ende chokwadi chaicho chiripo ndechokuti nyaya iyi kumatare ezimhosva ini ndiri gweta tinondoihwina zviri pachena.
Saka mune mazuva amakavapa here ekuti vange vakupindurai?
Izvi zvaakutongwa nomutemo. Ukapa munhu mashamanisi mutemo unoti mumazuva gumi vanofanira kuti vakushandure. Kana vakasashandura pamazuva gumi unoenda kudare ikoko uchiti vaya vakaseziva namashamanisi aya havana kupindura, wondopiwa inonzi default judgment. Kana vakapindura mumazuva gumi tozomirira mapreadings avo, isu tichitavirawo magwara avanenge vaunza kusvika nyaya iyi yasvika pakuzotonga nedare.
Avo vange vari mutevedzeri wasachigare veMDC vaJob Sikala vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutevedzeri wemunyore mukuru weUnited Nations Amai Amina Mohamed vakapinda muZimbabwe nezuro vachiuya kumusangano wechitanhatu weAfrican Regional Forum on Sustainable Development uyo uri kuitwa kuVictoria Falls. Musangano uyu wakanangana nekutarisa budidiro inoitwa pasingaparadzwe zviwanikwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano uyu mangwana. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero apo.
Panenge pasina chakaipa, ndinoona sezvinhu zvakanaka chose kuti tinenge tichitsikwawo nevakuru vakadai veUnited Nations vachiuyawo munyika medu vachionawo zvatiri kuita, zvatiri kuitawo kumasustainable development goals aUnited Nations. Asi tatinoona chinokosha ndechekuti kuuya kwavo wakusava kungouya kwekungoshanya basi, tongovharana kutaurirana mazwi anonaka mukana kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Vauyawo munyika yakaita seyedu yeZimbabwe, pane magoals acho iwo masustainable development goals akasetewa nekuti anofanira kuachivhiwa. Ngavauye vachiongororawo kuti munyika mavauya umu tasvika papi, tiri kuteedzera here, tiri mugwara here yekuti tibudirire kuti maSDG aya tinomabata tiri mugwara kwaro here.
Ko takatarisawo Africa, muri kuonawo Africa iri kusimuka here ichifambirana netarisiro dzeUnited Nations idzodzo?
Ndinoona pane paviri vakandimiri. Pane dzimwe nyika dzatinoti hedu dzinenge dziri kuedza, dziri kuzama. Takaona nyika dzakaita sana Rwanda nana Kenya nedzimwewo nyika dzakadaro. Tinoona kuti chinokosha panyika yoga yoga hutungamiri hwenyika iyoyo, hutungamiri unoratidza kuti une chido here, ndekuti budiriro chai takada kutarisana tichitaurira chokwadi hainyanyonetsa. Saka ndo panonetsa, vanhu vanenge vachifira mudzimba zvisinzi hakuna mishonga. Asi zvityerwa zvese zvatinodana nazvezvi kuti tinazvo zvinenge zvaendeka.
Vari kutarisa iwo kuti vange vazadzisa zviga zvavakatema panosvika 2030, kwetawo agenda 2063 of the African Union. Munoona here zviga izvi zvichibudirira?
Senyika ndinoona kuti hazvibudiriri. Secontinent sekutaura kwandaita zvakutooneka kuti nyika neimwe inogona kubudirira. Sana Rwanda vandinoona vachibudirira. Asi munyika muno kutaura nachokwadi ndechekuti kana tiri kutotadza kubata zviga zvatinenge takazviitira tega munyika muno, saka zvimwe zviga izvi handitozobooni kuti zvinozobudirira sei.
Abo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vari parunare muHarare naJoga Kandemiri weStudio 7. Vaive vashandi vekanzuro yechitungwiza makumi masere nevapfumbamwe vakamiswa basa nekanzuro iyi muna 2015 vakabudirira kudare redzimhosva kuti varipwe mari inoita zvikuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezviviri zvemadhora emunyika. Mutongi wedare repamusoro vapisirai kwenda vakapa mutongo uyu svondo rapera mushure mekunge kanzuro yechitungwiza yatadza kuzadza chipfumirano chayakange yaita nevashandi chekuti ichavabhadhara mari dzavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi rekanzuro panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro wesangano revashandi vechitungwiza rechitungwiza Municipal Workers Union Reverend Ephraim Katsina kuti tinzwe zvizhinji.
Wangu pane judgment yakabuda iyoyo yakadaro ingati yakatanga kubudirira ku Ministry of Labour then ibva yazoendeswa ku Labour Court. Saku Labour Court ndokwainzizo vanhu vanofanira kubhadharwa ivavo vanofanira kuti vadzokere kubasa. Kana kanzu yatadza kuti vadzokere kubasa inofanira kuvabhadhara mari dzatingati dzemadamages nekugara kwavakanga vaita makore esa nekuti vakazoziona kuti vanhu vakadzimba vanga zvisina kunyatsotsarukana. Saka zvaivagizo kuti vanhu ivani vanofanira kunge vakadzokera kubasa. Asi kanzu yakati haitakwanisa kutora vanhu ivavo inongokwanisa bedzi kuvabhadhara madamages ndokutonga kwedare. Dare rakapa mutongo muiyowo kuti either madamages kubhadharwa kana kuti vanhu vadzokere kubasa.
Saka kanzuro yati yapindura here pamutongo wedare uyu?
Kanzuro parezvino semazira amuri kuita kuti haina ari kunyatsonzi ndiye chaiye ari kunyatsomira nekuti vazhinji vari pemaacting ministers naacting town lady, acting chamber secretary, acting housing director, acting engineer, acting HR. Saka vese tinoona sekunge vari kutya kutora that responsibility nekukurumbidza. Vakambotanga vambonyatsoona kuti zvii zvingaitike kuti zvisazovatamisawo nevose avo vanhu vari kutsvagawo mabasa rekuti vapinde vakangoita chiburubhangara hazvimire zvakanaka. Asi I can safely say kuti haisati yanyatsopindura zvinobatika.
Imiwo sevashandi makatambirawo sei mutongo wedare iwoyo?
Uyu mutongo waitofanira kunge wakatotongwa kare muna 2015 nekuti izvozvi mutongo wazouya 2020 wakatambisira vanhu vazhinji nguva dzavo. Mutongo usati waitwa vanhu vazhinji vakafa kuparara chaiko vamwe ukavatarira zvapezvima skeleton mover havachisina kana upenyu mavari. Saka tototi mutongo wakanga wanonoka chaizvo zvisinei wakazoita zvava kuti uitwe just as a class. But tiri kuti dai zvakaitwa nenguva yacho iyoyo zvingadai zvakasiza upenyu hwavanhu vakawanda.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revashandi vekanzuro yechitungwiza rechitungwiza Municipal Workers Union vari parunhare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica ava Donald Trump vasimuka nhasi vakananga kuIndia uko vanoti vanotarisira mamirioni nemamirioni evanhu kuvatambira. VaTrump vaudza vatori venhau kuti havatarisiri kunyorerana zvibvumirano zvikuru zvekutengeserana asi vachatarisirwa kunyorerana zvibvumirano zvekutengesera India mabhirioni nemabhirioni emadhora ezvombo zvehondo. Senator Bernie Sanders wekuVermont avo vari kukukidzira mukana wekumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika ichatwa munambudzi vakakunda zvine mutsindo musarudzo yakaitwa nezuro mudunhu reNevada. Vanhu vapfumbamwe vafa, vamwe makumi matatu nevanhumwe vakakuvara zvichitepata kudengenyika kwenyika muTurkey. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai. Mure Zimbabwe, ndino mkamchira mchirongwa chedu cheve chidiki. Chandido kutakurai, shondorega rega, ini ndini maikove. Nasi mchirongwa, tiriku ya ndrambeli, chichibata nyaye zvekusimu zirwa kwewe chidiki mnyika. Iyo ya chino tunichurungu Youth Empowerment. Chichitarisa nyaye kuti chishano apura, nyika yose yanga ichicherecheza zware Robert Caprio Mugabe National Youth Day. Vikira apura, pachirongwa chedu cheve chidiki che The Connection, takabata nyaye. Chikanzwa wangwe, vachigunungona, vachita hapana chiripu. Chokucherechedza nemhaka yokuti nemaondrawo vechidiki havasikwa na mikana yekuzisimudzira. Saka ndati aiwa, regai tibate vechidiki vebato reZANU-PF tinzwe kuti vane maondro akadii pamusoro pezuva iri. Nasi muchirongwa tine hurukuro nava Alex Kakanje vechidiki vebato reZANU-PF. Vakakanje, ndino mugamuchira muchirongwa, nyaya yatinayo muchirongwa mainzwa. Tipewo maondro enyu pamusoro pezuva iri.
Iri zuva izuva revechidiki ratingati National Youth Day. Harisi International Youth Day, which means it's specifically for us Zimbabweans. And it's a day rakaitwa establish. It affects zvitorwa pa birthday revaive mutungamiri wenyika vaMugabe. Reason yakaita kuti vaivako vevakuru vechidiki panguva vafunge kuti zvinokodzera inyaya yekuti birthday ravaMugabe setsika raini iprogramu yemayouth. Saka kana iri 21st February movement paitwa mabirthday avaMugabe zvainzi ndeze mayouth vana vari kupemberera birthday rapresident wavo. Saka iri izuva rakatorwa pazuva rekuzvarwa kwavaMugabe asi isina kuti noriti National Youth Day.
Tinonzwa vamwe vachiti aiwa chinango changa chiri chekuti vacherechedze mikana yekupa vechidiki kuti vawanewo mikana yekuzvisimudzira munyika. Nemaondero enyu zvaiitika here apo vaMugabe vanga vari mutungamiriri wenyika?
VaMugabe vakazvarwa musi wa 21 February. Paipembererwa birthday ravo inonzi 21st February movement iya. Programu yacho mumusangano yainzi inotungamirwa nemayouth. Zvakapa vechidiki mukana wokuti vachitore zuva iroro kuti varangarirwe in the sense that mayouth vanofanira kunge vaine zuva rinonzi ravo. Pazuva iri basa guru nderekucherechedza 1 mikana iripo pano vechidiki, 2 zvaitwa kana zvaitirwa vechidiki parwendo rwese rwafambwa uru. Pari zvino taakutora zuva iri semusi watinocherechedza nekuremekedza vechidiki kuti tambofamba rwendo rwakadii ndezvipi zvatingagone kuitirana, kureva kuti kalenda redu reZimbabwe rinorekognisa muyouth. Chainenge chichirambwa pazuva iri kuti vechidiki ngavaregedze kudzvanyirirwa.
Tarisa zuva iri zvarinoreva kusimudzira vechidiki, mungati izvi zviri kuitika here munyika izvozvi?
Nyika yedu haina kuomera vechidiki chete. Saka nhau iripo ndeyekuti munhu wese ari disadvantaged nekuomeswa kwakaita nyika yedu. However, kuachizvika kwacho kuripo nekuti mukatarisa kabhineti yatinayo nhasi ine vechidiki vakawanda. Tine kabhineti ine vechidiki vakaiswa muzvigaro zviri sensitive. Mukatarisa nhasi kune urongwa hunosimudzira vechidiki hwakawanda huri kuitwa munyika yedu, kwaana na youth in farming. Ezvino kune land audit president vamunangagwa vakati kana land audit yapera land yacho yawanikwa iri inaccess ngaipiwe vechidiki. Nyaya yekumayunivhesiti vadzoserwa maloni. Saka zvinhu zvese izvi tine chikonzero chakasimba chekucelebrata youth day nekuti tiri kusimudzirwa neurongwa huripo.
Pane vamwewo vari kuti chinanga chirangwa chekucherechedza zuva iri hapana mune mazwi ekuvapa here
izvi chete zvinotaurwa nevechidiki vane pfungwa dzekungopanduka nedzekungopikisa zvese zvese chatiri kuda sezimbabwe rega ndikutaure mukoma tiri kuita kuti zimbabwe isabudirire tava nevechidiki vaakukoshesa zvematongerwo enyika kupfuura upenyu hwavo vechidiki vese ngatimbowiriranei kusiyana nemhirizhonga ndozvandirogona kuzivisa kune vechidiki vedu
aiwa nguva ndoyadyanana tinotenda vagakanje Mure Zimbabwe mabva kunzwa kuna Alex Kakanje wechidiki webato rezanu PF tanga chibata nyaya yezvekusimudzirwa kwevechidiki munyika iyo yatinoti nechirungu youth empowerment tipewo maondo enyu Mure Zimbabwe munokwanisa kutinyorera pa WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318 kana muchida kukurukura neni ndiripo pa Twitter uyezve pa Instagram @bigmy3bigmyke3 ndiyo username yangu musakanga nokuti tinosangana zvekare pa Facebook page redu revoa Shona pachirongwa The Connection chirongwa chinotanga na 8 PM chichipera na 9 PM pa Facebook page redu revoa Shona nemse chipiri nguva yangu ndiyo yadyikana na Muri Zimbabwe anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove bye bye
tinotenda Big Mike iye zvino tokupai chirongwa chezvechitendero murukuru yataita na Reverend Gilbert Mzenzi Mabasa vekereke ye Pentecostal Assemblies of Zimbabwe
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu
Maanira kanaka vatereri tinosangana zve mune chimwe chirongwa chedu chezvechitendero nhasi tinoda kutarisa nyaya yevhangeri rehupfumi kana kuti prosperity gospel kutibatsira kunzwisisa nyaya iyi nhasi tatsikwa namufundisi Gilbert Mzenzi Mabasa vePentecostal Assemblies of Zimbabwe mufundisi tinoona mazuva ano kuti vanhu vazhinji vanotaura nezveprosperity gospel kana kuti vhangeri reupfumi tiudzei kuti zvakamira sei
sezvo zita richidudza kuti chinhu chakagadzirwa chii zita rinodudza kuti danda rokubika narungoti danda rokusunga nzombe ijokwe danda rokuviga mufi kofi saka prosperity gospel igospel reupfumi harisi salvation gospel chitendero chakuparidzwa choupfumi chinonangidza vanhu kuwana upfumi hachisi vhangeri rajesu nokuti rajesu vhangeri rinonzi vhangeri rajesu kristu saka chitendero chitsva chisiri chitsva hacho nokuti kunyepedzera kwagara kwanga kuripo kare asi chitendero chamazuva ano chave kushandiswa navanhu vanoziva kuti munhu mweya ane nzara yezvomweya ane nzara yokuda mwari saka vava kutora chinoda kufanana nevhangeri rajesu kristu vozidzendamisa sokunge ndezvajesu asi ivo vachitsvaka nzira dzokuti vaunganidze upfumi hwavo saka vhangeri roupfumi hariponese munhu nokuti harisi vhangeri rokuponesa
Ko iro vhangeri rinoshanduka here kuitira vanhu vanhasi sezvo kareko zvanga zvisinganzwikwi zvakanyanya zveprosperity gospel
vhangeri chairo rajesu kristu harisanduki rakaparidzwa kare rinoparidzwa nhasi richaparidzwa nokusingaperi nokuti vhangeri inhoroondo kana nyaya yakanangana nomwana chii kana riri rajesu kristu iye jesu kristu pache zvake haasanduki anongova ndiye kristu muponesi nezuro nhasi namangwana saka iri ranhasi raakuparidzwa harisi iro chairo chairo vhangeri rekare ivhangeri rava kufanana ndingango dzangu neplastic yave kutorwa vanhu vonyeperwa kuti idehwe chairo chairo iyo iri plastic kana kuti zvinongofanana nokuti unenge une $30 chairo iro chairo chairo menyu vozouya inonzi fake fake yese inobva mune original saka gospel reprosperity ndingangoti hangu ifake gospel inonyepedzera kuva genuine gospel of Jesus Christ zvongofanana newigi yakapfekwa nomunhu hazvikuri kuti wapfeka wigi ndorudzi rako
iko kupfuma kwakaipa here nai mufundisi
kupfuma chinhu chakanaka chaizvo kupfuma chinhu chakasikwa namwari kupfuma chimwe chezvinhu chakanzi namwari iwewe ndakusikira kuti undide undinamate upfume ugare zvakanaka asi nokuti nyaya norukudo rwokupfuma rwagara rwadzikiswa muvengi ave kushandisa hari yokupfuma Opa aitau zamuzira kuti mapfumiro acho nechinangwa chopfumi wacho ndehupi. Ndosaka vanhu vachifarira kumhanyira kuno upfumi. Nokuti kuda kupfuma, kuda kudiwa, kuda kubudirira, kuda kuziva, kuda uchenjeri zvinhu zvakadzikiswa muno munhu naMwari. Haripinzi tenga vhangeri roupfumi. Ndotarisa vhangeri raJesu Kristu.
Sei vafundisi vanoparidza prosperity gospel vari ivo vanopfuma vega vatendo vavo vachitambura.
Dr. Nyaepa, chinangwa chavo chinangwa chimuredzi anounganidza makonye achikambira makonye mudziva, kwete kuti anoda hove asi ari kutsvaka chikodzero chokuti angodya munyu. Zvino akadya munyu kuchibva muchirongo kwakadaro vanomuseka, saka anoda kungosasa pane hove. Yadyira hove ndiyo inozodyiwa. Vanhu vanotorerwa upfumi hwavo huchienda kune vakangwara avo vakachenjera, vanoshandisa manzi nouchenjeri kunyepedzera vanhu. Ndipei chakati muchapfuma. Ndosaka uchiona kuti mhomho inotenda vanhu vakadaro iyo pate zvayo inoramba ichingova murombo. Asi vanhu ngavazivi kuti urombo hausi hutsvene. Vanozwa kuti hee, ndiri mutadzi murombo, ndakazvarirwa muzvivi. Aiwazve, kuzvarirwa mudanga Jesu kwaakaitwa ave mombe inokuva here? Kuzvarirwa mujeri hazvo kuti ave musungwa. Kuzvarirwa muimba yechitendero hazvo kuti ave mutendi. Kuzvarirwa muimba yomurume nomukadzi hazvo kuti ivo vati ve murume nomukadzi. Chinokosha kuti vane vaziye kunamata Mwari kubudikidza naJesu mumweya nomunzwokwadi.
Vateereri nemashoko iwayo anobva kuna mufundisi Gilbert Muzenzi Mabasa vePentecostal Assemblies of Zimbabwe. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda zvikuru netsananguro yamapa vateereri nhasi.
Ndinopa kutenda, sunungukai nokuti tsimbo hazvikandi. Kristu akandishumidza kuti ndipe shoko rake kuva ndatenda zvikuru nomukana wamagidzi.
Vateereri ivai nesu zvekare zvondo rinouya, tichienderera mberi nenyaya iyi apo tichakuunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Tinotenda chikwata cheChristlike Choir nekambo Jesu Isimba kwatinoshandisa mune chino chirongwa. Toro kubva kuna Baba Harare vakabatana nekubata kwaShe Choral Group. sezvo nguva yedu yapera regatimbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi mutevedzeri wasachigaro vemdc vajobsikala vokwira kumatare edzimhosva vachida kuripa negurukota rezvemukati menyika mukuru wemapurisa pamwe nemupurisa akavasunga pamhosva yavaipomerwa yekuda kubvisa vaemarson munangagwa pachigaro mutevedzeri wemunyori mukuru weunited nations amai amina mohammed vanopinda munyika kumusangano wechitanhatu webudiro muafrica weafrican regional forum on sustainable development tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndichiti mofara zvakanaka
sokuisika disendaba ku voa ndebele